Mazano ekubatsira mhuri. Wanano. Zvamungaita kuti basa riperere kubasa. Mafoni anoita kuti tikwanise kubatika nguva dzese. Saka waunoshandira kana kuti waunoshanda nawo, vanogona kutarisira kuti uite basa chero panguva ipi zvayo. Izvi zvinoita kuti zviome kuti umbosiyana nezvinhu zvekubasa, wowana nguva yekuita zvimwe zvinhu zvinokosha muupenyu. Zvinosanganisira kuwanira wakaroorana naye nguva. Zvaunofanira kuziva. Mafoni anogona kuita kuti urambe uchishanda panguva yaunofanira kunge uine wawakaroorana naye. Pese paunofonerwa kana panopinda message uri kumba, unenge wakungofunga zvekuita basa racho ipapo.
Zvava kutoita sekuti hazvichaiti kuti munhu udzoke kumba uchibva kubasa, wova nenguva nemhuri yako. Nekuti mazuva ano, nguva yese inoperera pamafoni nemameseji ekubasa panzvimbo pekuwane wawakaroorana naye. Jeanette.
Ndiwo unofanira kuona zvekuita kuti uwane nguva yakakwana yekuita basa rako, ukuchiwana nguva yekuva nemhuri yako. Ukasaronga utuchaita sei, basa rako rinogona kukanganisa wanano yako.
Wawakaroorana naye ndiye waunowanzotanga kushayira nguva, nekuti unenge uchiti, haa, achazvinzwisisa, achandiregerera. Nichazotsvaga nguva yekuva naye. Holy.
Zvaungaita kuti chimwe nechimwe chive nenguva yacho. Koshesa wanano yako. Bhaibheri rinoti, ngaparege kuva nemunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari. Mateo 19 verse 6. Kana usingabvumiri mumwe munhu achikuparadzanisa newawakaroorana naye, ungarega basa rako richikuparadzanisa here?
Vamwe vanhu vanenge vachiitira basa vanofunga kuti vanogona kungokufonera pese pavadira nekuti vanenge vachikubhadhara. Ndinozoti wanano yangu inokosha kupfuura basa. Saka ndinovaudza kuti pamazuva andinenge ndisiri pabasa, handikwanisi kushanda. Ndinozovafonera kana ndava pabasa. Mark.
Zvibvunze kuti, zvandinoita zvinoratidza kuti ndinokoshesa wanano yangu kupfuura basa here? Ramba kana usingakwanisi kuita rimwe basa. Bhaibheri rinoti, vane mwero ndivo vane uchenjeri, Zvirevo 11 verse 2. Kuva nemwero kuchaita kuti uone kuti dzimwe nguva zvinenge zvakanaka kuti urambe basa racho, kana kupa mumwe munhu kuti ariite.
Ndinoita basa rekugadzirisa pombi dzemvura, saka dzimwe nguva ndinogona kudaidzwa kuti ndiite basa rinoda kuitwa nekukurumidza, zvekuti anenge andidaidza wacho anenge achinetseka. Kana ndikaona kuti handikwanisi kuita basa racho pavari kuda kuti ndiriite, ndinovaudza nezvemumwe munhu anogona kuvabatsira. Christopher.
Zvibvunze kuti, ndakazvipira kuramba rimwe basa, kana kuriita kuchizoita kuti wandakaroorana naye anzwisa asingakoshi here. Wandakaroorana naye anoti ndizvo zvandinoita here. Rongai nguva yekuva mese. Bhaibheri rinoti, chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Mparidzi 3 verse 1. Paunenge wakawandirwa nebasa, ndipo pazvakanyanya kukosha kuti uronge nguva yekuva nemumwe wako, mova nechokwadi chekuti mashandisa nguva yacho muri mese.
Kakawanda kacho kana takabatikana zvakanyanya, tinosaradza nguva yatinobvumirana yekuva pamwe chete, zvichida kungodya tese manheru kana kumbofamba pamhenderekedzo yegungwa, pasina chinotikanganisa. Dibora.
Zvibvunze kuti, ndinoronga nguva yekuva nemumwe wangu pasina chinotikanganisa here? Wandakaroorana naye anoti ndizvo zvandinoita here? Dzimai mafoni. Bhaibheri rinoti, muve nechokwadi chekuti ndezvipi zvinokosha kupfuura zvimwe. VaFiripi 1 verse 10. Munogona here kumbodzima mafoni enyu kuti musatanga kushanda pamunenge muri kumba?
Ndine nguva dzandinoti kana dzachaya, ndobva ndasiya zvebasa. Padzinongokwana chete ndinobva ndaita kuti foni yangu isapinza mameseji ekubasa. Jeremy.
Zvibvunze kuti, ndinonzwa ndichifanira kugara foni yangu yakabatidzwa kuitira kuti wandinoshandira kana vandinoitira basa vagokwanisa kundibata kana paine zvavanenge vachida here. Wandakaroorana naye anoti ndizvo zvandinoita here. Nzwisisa. Bhaibheri rinoti, kunzwisisa kwenyu ngakuzivikanwe. VaFiripi 4 verse 5. Dzimwe nguva, wawakaroorana naye, anofanira kushanda panguva yaaifanira kunge ainewe. Semenza niso. Basa rano shanda rino kuna kungerishitoda kuti agara achibatika nguva dzese. Usatarisira zvinopfuura zvaanokwanisa.
Murume wangu ane ka business kadiki kaanoita. Uya anowanzodaidzwa panguva dzisiri dzebasa kuti aite mabasa anoda kuitwa nekukurumidza. Dzimwe nguva zvinondibhoa, asi nguva zhinji tinowanzenge tiri tese, saka hazvina hazvo kuipa. Pevali.
Zvibvunze kuti. Ndinoratidza kuti ndinonzwisisa basa rinoitwa newandakaroorana naye, zvekuti handitarisiri kuti aite zvaasingakwanisi here. Wandakaroorana naye anoti ndizvo zvandinoita here. Zano. Yeuka kuti tinofanira kugara tichiva nechokwadi chekuti tiri kupa basa redu nguva yakakwana, ukuwo tichiwana nguva yakakwana yekuita zvimwe zvinhu muupenyu hwedu. Unogona kushandisa chikamu chakanzi zvamungakurukura nezvazvo. Chiri munyaya ino, kuti muone kuti zvii zvamungaita kuti chimwe nechimwe chive nenguva yacho muupenyu hwenyu. Zvinotaurwa nevamwe vakaroorana.
Patinenge tichidya semhuri, tinoita kuti mafoni edu asatikanganise. Nguva inenge yakarongwa kuti muve pamwe chete semhuri, inofanira kukosheswa.
Joseph nemudzimai wake Hana.
Kuita kuti upenyu hwedu husave netwakawanda-wanda kwatibatsira. Kuva neupenyu uhu kunoita kuti zvinokuvhiringidza zviite zvishoma. Sezvo usina zvakawanda zvinenge zvichida nguva yako.
Kara nemurume wake Daniel. Zvamungataura nezvazvo. Mumwe nemumwe anofanira kufunga nezvemibvunzo iyi ari ega. Zvadaro chikurukura imibvunzo yacho mese. Mumwe wako akambochema-chema achiti uri kushanda panguva dzisiri dzebasa here. Kana zvakadaro unobvumirana naye here. Unofunga kuti ndepapi paungadonongodza. Paunogona kushandira panyaya yekuita kuti upe nguva yakakwana kubasa. Uku uchipawo nguva yakakwana kune zvimwewo zveupenyu. Wakambonzwa sekuti wawakaroorana naye, akanga asiri kuita kuti basa riperere kubasa here. Kana zvakadaro, ndepapi paunoyeuka pazvakaitika. Kana zviripo, zvii zvaungada kuti mumwe wako agadzirise, kuti chimwe nechimwe chive nenguva yacho. Kudzokorora. Zvamungaita kuti basa riperere kubasa. Koshesa wanano yako. Usarega basa rako richikanganisa wanano yako. Ramba kana usingakwanisi kuita rimwe basa. Dzimwe nguva, zvine musoro kukumbira mumwe munhu kuti akuitire basa racho kana kutoriramba. Rongai nguva yekuva mese. Ratidza kuti unokoshesa wanano yako. Kunyanya paya paunenge uine basa rakawanda rekuita. Dzima imafoni. Munogona kumbodzima mafoni enyu kuti musatanga kuita basa pamunenge muri kumba. Nzwisisa. Kuziva kuti waita nguva yakawanda sei kubasa, ukuchiwana nguva yekuitawo zvimwe zvinhu muupenyu, kunoda kuti ugare uchiongorora uye uchigadziridza. Ratidza kuti unonzwisisa pane zvaunotarisira.